Chiziviso, mukanzwa zvakunyanya kunakidza, musanhanzva masipika, muchifunga kuti ndiye ari kunaka. Ari kunaka ndiani?
Tamira kunze.
Baba rare musadaro.
Kunze.
I'm out in another place. To set a pace. Shaya, just sending no kupa. Iwe.